Achitaura pamusangano uyu. Mukuru weZimbabwe Divine Destiny vaBishop Anselimo Magaya vakati vaiva netarisiro yekuti madzimambo nevatungamiri vekumaruwa vadzikinure kuti vagone kushanda vakasununguka vasina bato ravakarerekera.
Kutsunguruzwa kwanga kuchiitwa vanhu kwanga kwakavakirwa muami yedu nemaCIO kwanga kwakavakirwa muma structures ezano PF muma war veterans mumadzishe nemadzisabhuku. Saka tiri kudemanda isusu kuti tiri kuda kuti madzimambo edu nevatungamiri vedu kumaruwa vadzikinurwe vagone kushanda vakasununguka vasina bato ravakarerekera.
Baba Douglas Mambure vakati nyika ikashaya vatungamiri vanotya Mwari inowira kumawere. Vakatiwo makereke anofanira kuva mberi maringe nezviri kuitika munyika neutungamiri huripo uye nekunamatira Zimbabwe.
Church inofarwa kunge ishitori mberi nekuti unoona kuti nyika ikashaiwa utungamiri unoziva Mwari ndopaya panove nevatungamiri vane corruption, vane kurwisana, vane uori, vanove mbavha. But tikave nevatungamiri vanoziva Mwari zvinotifambira seZimbabwe, zvinotifambira senyika. Ende tiri kutarisira kuti ikonomi yedu ngaigone kugadzirisika. But zvinogona kugadzirisika chete tikave nevatungamiri vanoziva Mwari nevatungamiri vanotya Mwari.
Mumwe wevakataura pamusangano uyu amai Lydia Nyikete vakatiwo vanotarisira kuti hurumende itsvaya vamunangagwa ichaita kuti vanhu vange vakasununguka musarudzo dzegore rinouya. Amai Nyikete vakatiwo makore ose akapfuura vanhu vaitya kutaura zvakaipa zvaiitwa nevatungamiri venyika.
Tikutarisira zvakanyanyisa kuti vana vange vakasununguka, especially vechidiki, tine vechidiki varipo, kutarisira kuti vange vakasununguka vachinovhota uye zvavachivhotera zvavanoda nezvavanonzwisisa. Tikutarisira kuti tinge tino vatungamiri vachange vachitungamira zvakanaka uye kuti vachiteererwa zvichemo zvevanhu. Because zvaiitika ndezvekuti in the past kana pakaitika any corruption we are afraid to say it out, taitya kana kuti kwekuzvitaura kwacho taingogara pepe usina kunyatsosununguka.
VaJohnson Mugari veUnited Citizens Alliance vakati vanoda hurumende yavamunangagwa kuti iongorere vatungamiri veZANU PF mudunhu reBuyera District vari kuramba kupatsamba kune avo vanotsigira mamumapato tsamba dzinotaura kuti vagari vemudunhu iri.
Tine hutungamiri hwematraditional chiefs vane hutungamiri hwekuti vari kutyisidzira vanhu kuti wese anenge arejista vari kunyora nhamba dzevota slip yake, zvinova zvinokonzera intimidation yakanyanya kuvanhu.
VaMoses Muchakana Chirau vakataura kuti hurumende yava Mugabe yaivasunga nokudaro vanoda Zimbabwe yakasununguka inoitira munhu zvaanoda kwete kudzvanyirira vanhu.
Chandinoona ndechekuti isu semaZimbabwe tanga takanzidzi nehurumende yava Mugabe yabvai. Taisungwa nemapurisa tikada kungotaura izvi nezvizvi. Saka nhasi zvatirerukei taakuzoona zviri nyore, saka vanhu vaakugona kutsanangura. But chatiroda kuona isisu iZimbabwe yakasununguka.
Ruzhinji rwevanhu vaive pamusangano uyu vakatsigira zvose zvakataurwa vachiti vanotarisira Zimbabwe itsva isina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Muzamiri.